Vazhinji vevanhu vataura nestudio 7 vati kuvharwa kwakamboitwa nyika nenyaya yedenda recovid-19 ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvinogona kuita kuti vanakomana nevanasikana vaswere vachingombeya nemisha yavanogara vachiita mahumbwe ayo anozoguma vave kuita zvepabonde. Vamwewo vatitsika nemagariro evanhu uye nemakereke aye anobvumidza kuroorwa kwevanasikana vachiri vadiki ndizvo zvimwe zvinogona na kunge zviri kukonzerawo dambudziko rekuremadzwa kana kufa kwevana ava pavanenge vakatakura mimba kana panguva yavo yekusununguka. Baba Benjamin Mazindu vanogara mumusha weWarren Park vati vane chokwadi kuti vanasikana vakawanda vakabata pamuviri panguva yakatangisa denda recovid-19 iro rakambovharisa nyika, uye vaendera mberi vachiti kune varumewo vakuru chaivo vanonyenga vanasikana vadiki vachi vapa zvinonaka zvokuti vamwe vanozopedzisira vazadzwa zvirwere zvepabonde.
Vana vakawanda vakaita nhombo during covid time. Vana vedu vakungoswera vari mumamisha vachiita misikanzwa yakasiyana-siyana tozozvisvika pakurara vose. Vamwe vacho vari kupiwa nhombo nevanhu vakura kuda kunyenga vana vanonyaya yemari yokuti vatenga mazepi kana mabhesikiti chaiwo.
Mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana amai iKenya Chifamba Chidodo vati nyaya dzevana vanorodzwa vari pasi pemakore 10 kana kuti 18 dzatonyanya kuwanda kubudikidza nekuvharwa kwakamboitwa nyika nenyaya yecovid-19.
Nyaya dzekurodzwa kwevanasikana vari pasi pemakore 10 dziri kuramba dzichitsviriridza. Tichiona zvakare patiri kukakarisana nedenda recovid, uwandu uhu huri kuramba huchiwedzera.
Mutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira vatiwo dzimwe nhumbu zhinji dzinogona kunge dziri kuitwa apo vanasikana nevanakomana ava vanenge vaputa kana kunwa zvinodhaka zvakasiyana-siyana. Muzvare Masarira vakurudzira makurukota ehurume ende kuti ambozeya nyaya iyi zvakasimba, uye vaendera mberi vachiti vanhu vanotengesa zvinodhaka izvi vanofanirwa kusungwa nokuti ndivo vanhu vari kuparadza upenyu hwevana ava.
Makurukota akaita sana Ministry of Health vana Ministry of Youth vagone kunouya nemaprogramu anodzidzisa vana kuti vagone kumbomira kuita zvebonde kusvika vapedza zvechikoro.
Nyanzvi yezveutano Dr. Marian Kasekete vayambira vanasikana kuti vaedze nepavano kwanisa napo kuti vazvidzivirire kuita mimba vasati vabva zera, vachiti zvine njodzi panguva yokusununguka sezvo vazhinji vacho vanenge vasina kana kumbonyoresa kumakiriniki. Dr. Kasekete vaendera mberi vachiti
mabhonzo avo anenge ari madiki, saka nekazhinji kuburitsa mwana zvinonetsa. Chirwere cheBP ndinokonzereswa nenhumbu zvinoti wandei munana mai vanenge vachiri mateenagers vachiita vana.
Bazi reutano rakaburitsa mashoko padande mutande reTwitter richitsinhirawo kuti vanasikana vazhinji vakazvitakura havaendi kunovhenekwa kumakiriniki nokuti vanotya kuzosungisa vanhu vanenge vavamitisa. Gwaro iri rinoti vanasikana 56 vari pasi pemakore 16 vakanyoresa kumakiriniki kuti vane pamuviri, uye vamwe 151 vari pasi pemakore 16 vakapona vana mumakiriniki ari muMashonaland Central. Bepanhau reHealth Times rakatsinhirawo nyaya iyi richiti vanasikana vari pakati pemakore 10 to 22 ndivo vaiva vakawanda pamadzimai ose akanyoresa pamuviri pavo kumakiriniki eDombo Tombo neNyameni kumarondera mudunhu reMashonaland East pamwedzi mina yekutanga kwegore rino. Hurumende inoti vanasikana 500 vakamitiswa mumwedzi yandira nakukadzi gore rino, uye vamwe chiuru nemazana masere kana kuti 1800 vakarodzwa panguva iyoyo. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanasikana 16 vari pakati pemakore 15 nemakore 10 vanosununguka gore roga roga, uye vanasikana vane makore ari pasi pegumi nemashanu vanosununguka vana gore roga roga pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.